in Washington. Wishing you a pleasant day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 1 December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha neve kune dzimwe nyika vari kushanya kuZimbabwe vachavhenekwa panzvimbo yavanosvikira munyika kana vaine COVID-19 uye vachazvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo. Ichinyora paTwitter, bazi rezvekufambiswa kwemashoko rinoti vose vanosvika munyika vachagariswa kure nevamwe kana kuti quarantine vachizvibhadharira, uye izvi zvichaitwa kunyangwe munhu vaongororwa pakusvika awanikwa asina COVID-19. Hurumende inotiwo vanhu munyika havabvumidzwi kufamba-famba pakati pa 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani, uye vanhu vanobvumidzwa kupinda mumabhawa nemuma nightclub vanofanira kuva vakabayiwa nhomba yeCOVID-19. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kubhadharisa zvizvarwa zveZimbabwe mari hakuna kunaka, sezvo chirwere ichi chiri chirwere changa chisingatarisirwi uye chinokanganisa utano hwenyika yose kana kuti national emergency.
Pfungwa yokutanga kushanda nokuita mitemo yokugadzirira possible new wave yeCOVID-19 ichikonzerwa kuda neyo Omicron variant yadai kuuya mazuva anoi, ipfungwa yanga yakanaka zvikuru, ipfungwa yatinopembedza. Asi tokumbira kuti hurumende iratidze commitment yakawedzerwa pakutarisa utano hwevana veZimbabwe nepakuzvipira kwayo kuti tive neutano hwakanaka muno muZimbabwe. Timinimize kurwara nokushayika kwevana veZimbabwe. Ndiri kuona pakanzi izvo vanhu vachauya vachiitwa PCR testing vachizvibhadharira, quarantine vachazvibhadharira. Aiwazve komitere yatobhadhara basa rayo nderei, nemasurplus atogara takadeclare kubudget ibasa rawo nderechii, anofanira kushanda panguva ino. Vana veZimbabwe zvizvarwa zvomuno zvinofanira kutestwa mahara, zvichienda muquarantine mahara. Vanoenda kuisolation vanenge vatesta positive vachinogara ikoko mahara, ndokutunzi mwana weZimbabwe ipapo vafoira.
Asi hurumende yativo vanhu vakabayiwa nhomba ndipo voga vanofanirwa kubvumidzwa kupinda mumanightclub nemumabhawa. Hakusi kuedza kuvisana nekupararira kwechirwere ichi here uku, Dr. Madzorera?
Nyaya yekuti izvo manightclub nemabhawa achatora vanhu vakabayiwa nhomba chete, no, ndiyo super spreader hombe iyoyo. Uma akaspreada COVID kudarika vanhu vakakoriwa nehwawandiyani, ipapo ngavagadzirise. Ndochinja vanofanira kutanga kuvhara mabhawa nemanightclub, haafaniri kutombwanwa achivhura. And supervision yacho, enforcement yemutemo, inofanira kunge iri yemhando yepamusorosoro, nokuti ndokukuparira vanhu. Kana munhu akurwara COVID achaziva kuti akambonwawa rimwe zuva, anototarisira iyo vehurumende kuti vamuchengetedze utano hwake. Panyaya yokuti kwanzi nhamba yevanhu vanoenda kumagatherings vanofanira kutevedzera WHO protocols. Toda kukumbira hurumende yedu ichimira kutaura nezvema WHO protocols. Tiri sovereign country. Ma WHO protocols anouya as a recommendation ku government. Government ndiyo inofanira kuita domesticate ma protocols ainoda ichirasa zvaisingadi. WHO haitongi nyika ino. Saka ngavarege kuti WHO protocols votarisira kuti iwe neni tende unotsvaka kuti WHO protocol yachakamboti vanhu vangani. Aiwa, WHO haitemeri vanhu namba yekuti toda kubvumira kuZimbabwe kuti kuende vanhu 30 kana 100 kufuneral. Aiwa, hurumende must be very clear. Yotora maideas ainopiwa neWorld Health Organization ichiisa yega mutemo yayo. Yomira kuramba isingotikotera WHO mazuva ese. Vanganova ndakamboenda kuweb page yeWHO. Ndozvo zvimwe zvandofungidzira kuti vangada vaimprova. Vasiya nyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities vanhu vari positive. Tikasagadzirira treatment facilities, Omicron ikauya ine simba sezvakaita Delta, vanhu vacharasikirwa noupenyu pasina chikonzero. Treatment yeCovid inofanira kuve free. This is a public health emergency. Mazimara aibatwa nevanhu kuti vapiwe COVID anga akawandisa. Hatichazvidi. Community surveillance negene sequencing havana kutaura nezvayo. Vanofanira kuve neurongwa hwekuti tizova tachaita sei. Tizive kuti neOmicron here kana kuti hatina. Tozova tofambira mberi chidii.
Nai Dr. Madzorera, pane imwe nzira here iri nani yekuchengetedza utano hwenyika?
Iyo mitemo yaiswa nehurumende yakanaka, inoda kungotsvenenzerwa sekutaura kwataita. Ndofara kuti hurumende haina kutora danho rokuvhara maborders edu completely kune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Izvozvo hazvinazvo zvaibetsera. Vana Europe vachazviona kuti hazvinazvo zvinobetsera, vachadzoka zvakare paground kana vazonzwisisa. Chandoda kunyanya kusimbisisa kuti hurumende istrengthene inyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities. Inyaya yecommunity surveillance yekuti vai vachiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini. Uyezve nyaya yekubayiwa kwenhomba. Hurumende ngaiite maserious pakubayiwa kwenhomba. Ndovega vane information ine chekuita neefficacy, kureva kuti mushonga watiri kubayiwa uri kushanda zvakadini kudzivirira vanhu urwere nekufa. Topinda panyaya yesafety yemushonga yacho. Ndovega vane data rokuti mushonga uri safe zvakadii. Ngavagara vachitipa information iyoyo. Ndiyo ichakurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba. Kwete kungoti vanhu ngavabayiwe kana kumanikidza vanhu. Aiwa, ipaiwa nechikonzero chekumhanyira kuti vanobayiwa nhomba yacho.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanokutakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti riri kufara zvikuru nedanho ratorwa nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu reMinistry of Transport, iro rakumbira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika kuti ritaurirane nevamwe varo muSouth Africa mushure mekunge South Africa yazivisa kuti vatyairi vose vekune dzimwe nyika vanoshanda muSouth Africa vanosungirwa kuve nemarezidensi ekutyaira motikari anopiwa nehurumende yeSouth Africa. Mugwaro ravo kumunyori mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou, munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu Engineer Thaddeus Chinyanga vakurudzira kuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika ritange hurukuro neSouth Africa pamusoro penyaya iyi, vachiti mutemo unoda kudzikwa neSouth Africa uyu unogonzera kusagadzikana kuvatyairi uye unogona kuvhiringa matakurirwo ezvinhu mudunhu reSADC. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti vatyairi vanofara zvikuru nedanho ratorwa nehurumende panyaya iyi.
Danho ratiri isu sevashandi vemutransport uye seunion tichitarisa zviri kutaurwa nemamembers edu nevatyairi vazhinji vari kufara nekuti vaona kuti hurumende iri kukoshesa kushanda kwavanoita. Kunyange zvinhu zvedu zvisati zvapera kugadziriswa, asi tiri kuona kuti tawana pekutangira nekuti hurumende yedu yatora nyaya yekuendesa kuhurumende yekusouth Africa.
Chii chachinja apa vaMaguraminga?
Zvinhu izvi zvanga zvisiri kuitika kumashure. atipe mosha kuhurumende tunuona kuti tangatisa taronge kazu kushika pakadaro kikuti tunuzia mafambisiru kwa anita nyaya nyaya adzungu fambiswa dzisiri mugwara iye zino seboka takuziwa kuti tunufanira kufambisa nyaya takadai ni hurumende saka tukufara kuti hurumende ya kwanza kuziwa kuti madrivers kana achishanda lano basi la kuikonomi ndio ziru kungudiwa na madrivers madrivers haru kungudi dai tikanguone kwa sevano warukubati la maikonomi dai tikanguone kwa sevano wakakosha mkatarisa nguweze COVID madrivers ndio wanika achifamba kunyange zakauma kunyange muhundo saka ndio nyayeri South Africa yekuti tambo shanda makore esaya tambo shanda pesa pa ekonomi ya South Africa ichikura hapana chakataurwa nasi pa kutaurwa nekuti ekonomi ya South Africa yakura kukunda makuma ekonomi mazhinji asinga zvionekwe kuti paya kura ekonomi ya South Africa pane madrivers anga achishanda akabva kuZimbabwe uye akatrenwa nehurumende yemuZimbabwe kuti vagova madriver
chii chamunoda kuti tizive pamusoro penyaya yemarezenis
madrivers license atinoshandisa ndeye Zimbabwe tikanoshanda kuSouth Africa tinenge tichisumudza flag yeZimbabwe saka tinotenda nekufara zvikuru kuti zvinizvozvo zvakwanisa kubuda pachena kuti Zimbabwe government iri kuziva kukosha kwakaita vachikairi nebasa ravanoita kunyange tine zvimwe zvichemo zvisati zvagadziriswa asi tiri kuona kuti pane kudyidzana kwakanaka kuripo kuburikidza maboka kuburikidza union yedu nehurumende kwokuti zvinhu zvibude mune zvakanaka isu hatishandise nzira dzisiri pamutemo kugadzirisa zvinhu zvedu
saka vamaguraminga imimi nesangano renyu mungada kuti kuhurumende
toda kutenda Ministry of Transport toda kutenda Foreign Affairs Ministry toda kutenda zvakare even nehurumende South Africa neembasi yedu yekusouth Africa yeZimbabwe nekubatsira kwavanoita nguva zhinji kunyange tikaita maproblems zvinhu zvanga zvichinetsa kubvira kare madrivers achipisirwa mumotikari marori achipiswa saka zvinhu zvabvira kudhara kuchiita mhirizhonga asi tanga tichingoonawo zvakare tichibatsirwa neembasi yedu saka tinoda kutenda zvikuru dai zvikaramba zvakadaro kusvikira tasvika patinoda kuti tisvike tine chivimbo chekuti zvazvatanga zvakadai tinotarisira kuti zvinobuda mune zvakanaka saka madrivers ari kufara zvikuru nekunzwa kutaura kwaita hurumende kubvira kuMinistry of Transport kuti zvichemo zvedu zvemusouth Africa zvaakuonekwawo nekuti tanga tashaya kuti tomhanyira kupi
avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7 sangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harina kukatyamadzwa nemashoko ehurumende ekuti riri kuronga kuibvisa pachigaro richifananidza mashoko aya nababa vanenge vatadza kuriritira mhuri yavo vanozotanga kupomera vana ava mhosva dzisina basa izvi zvinotevera mashoko aburitswa nebepanhau rehurumende reHerald pamwe nenhepfenyuro yeZBC ekuti ATUS iri pakati pemamwe masangano akazvimirira pamwe neanomirira vashandi muZimbabwe ari kushanda nemamwe masangano kuBritain achitsigirwa nehurumende yeko nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakadomwawo kunzi riri kushanda mukuda kubviswa kwehurumende mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti chiri kungodiwa nevarairidzi mihoro yavaitambira kusvika muna Gumiguru 2018 Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure
kana baba vatadza kureretera mhuri vanotanga kudoma-toma zvakasiyana-siyana vovapomera mhosva dzisina basa tichindatoda masalari edu maresdollars April-October 2018 tatinoda emari yeinvestigation yehurumende inoziziva izvi zvipropaganda zvavanoda kushandisa tinoziva zvinovavoterwa nekushungurudza vanhu kuda kuvambunyikidza kuti vanyarare tisi takazviona zvese tasvika paseji yekuti hatichanyararibvi hatichavhundutsirwi vanhu vatambura matumbu edu ane nzara ivo zvavanoti tinoda kubvisa hurumende hatitodi kutumwa kubvisa hurumende kana tinoda kuibvisa nekuti hurumende yedu atina anotituma ndokuna mutongo wavo dzati sinoda hurumende inotibhadhara masalari ndoda hurumende inochengetedza education yezimbabwe ende atina anotirambidza kumbiro remutemo rinotitendera tinokumbira vamire mweya wekuti kana tichaura nyaya dzekuti ino henyika havanomhanya kuda kutinongedzera mimwe vachida kutinyaradza nekuti hatichanyarari tinoziva kodzero dzedu zimbabwe haisi yemunhu mumwe chete ndeyedu tese ngavagadzire nhuna dzedu nekukurumidza vamire zvekubvumidzira vanhu
tishitarisawo panyaya yekunyorwa kwebvunzo mamira papi sesangano
isu hatina kumborega nyaya yedu ichiri imwe chete hatisi kuinvigiletesa ende tiri kufara kuti marizauts ari kuonekwa ndosaka hurumende yakuita bata wabata ichitsvaga kuti yotaura zvipi yotinyaradza sei isu tiri kungoti sezvinongoitwa nevanhu vanoseta mazamanishoni vanopiwa mari dzavo vanopiwa mari dzavo dzebasa ravanenge vaita vanomaka vanopiwa mari dzavo pamwe maparesendals ese anobhadharawo kana achida kuitwa basa zikungoti yaingoita zvimwe chete izvozvo ibhadhare maticha ese ari kuyainivhisitetera hapana chakaoma
koimi nhengo dzenyu dzichiri pakuramwa mabasa here
nhengo dzedu isusu hadzisi kushanda dzagara hadzisi kushanda dzakapedza 12 days tikatichimbodzokerai munonyora musazogadzirise 14 days musingashandi vari kunonyora nhasi kuti vari pabasa vasingashandi vachanyora mangwana asi vanenge vakangogarapo tichataura weforward after vambonogaini mazuva mairi matatu totaura weforward kwatiri kuti tikabhadharwa invigilation allowance tinenge tichidzokera kubasa kwete kunodzidzisa asi kune invigilator tisingoti munhu anenge wemaricho achibhadhara toita richo racho asi kudzidzisa hatisi kuzodzidzisa kusvika nyaya muhure ndi yagadzirwa
mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 399 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 134625 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevapfumbamwe 3,794,549 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,816,543 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanani mangwanani pastudio 7 aiwa ini handina zvakawanda zvokuda kutaura ndangoti ei vanhu tingwarire tichenjedzane tarirai muone zvaakuita munangagwa uya waakuwanza mapato uri kubvisa mari dzakawanda uchipa mapato akasiyana-siyana achimutsa mapato manyowani akawanda saka tofanira kuzvingwarira izvozvo tarisai muone avo ana Peter and Love waakungouya vachingotiwo taane bato rangu nevamwe vakangosiyana-siyana vari kungomutsa mapato saka tichenjere ipapo panofanira kungwarirawo ipapo tirege kuyevenurwa nezvimwe zvinhu zvisina nebasa tagara tine bato redu kare MDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa saka tinofanira kungwarira ipapo mapato awanda ari kungojarwa tichenjere tinozorasiswa panguva yekupedzesera aiwa ndinoti pamberi nekutsigira MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa tatenda
makadi zvenyu pastudio 7 apo inini ndinoitmaisitsiga ndiripo pacape town apo ini ndirungo kutaura ne chinhu chimwe chete ne uyo mutambi webhora ari akamutsapati yake inini chinhu chinonyanya ndikashamadza chinhu chimwe chete chekuti akazodzidza kupiko politics munhu webhora seiko vachida kungovhiringidza politics muZimbabwe vachida kuvharidzira vanhu vakafunda politics vana Shamisa aiwa akaisusi atitombomuda kana ari kutowesta zvake time yake nguva yake ndo yaari kutowesta ari kutowesta nguva kana munhu wana anomuda maZimbabwenzi aakuziwa asi kuti vanoshaya nguva yekuti vataure vanoshaya mukana wekuti vataure nekuti vakada kutaura iyo pati iri kutonga iyoyi vana mugwadi vana munangagwa wese vanenge vachida kungorova vanhu asi vanhu chokwadi chaicho vanochiziva ende uye ivo vanotoziva kuti vanhu havachadi ndosaka vachirambidza vanhu kudemonstrata kutaura zvido zvavo hapana anomboda asatambise zvake nguva yake kutambisa nguva ndokwaada kutoita
mamukasi pastudio 7 apo tinofara nechirongwa chamunotipa nenhau dzamunotipa ndiri kunyanya kufara vanhu vanoramba vakatsigira bato redu raNelson Chamisa ngambopinda hake mukomana wazvikoniwa 4 years dzese dzakapera hapana zvakaitwa hapana zvakaitwa ungoti mukomana ngaapinde hake tisikuya unomuvhotera ngaaramba aripo ngaaramba akashinga awo ana Patrick Dinamasa vada kuvharidzira musangano wavo
madziona here mhondi dzezanu idzi dzakarova mukomana nezuro masikati machena vakuda kutomukanda mumota kuti vaende vanomutocha ndokubva vazounganirwa nevandubva azvisvetukira hake kutisa ipapa vaakutoramba kuti handi harisati tanzwa nyaya dzakadaro asi dai anga ari wezano ingada yakatonzi pane vakomana vakabata munhu wezano vakarova zvino kana ari wemvisi kana ari munhuwo zvake vakairasa nezuro zvakaitika masikati machena vanhu vachiona ezvino ari kunzi akabviswa mazino ndifunga nemusana chivo wakaroverwa padashboard wakatotyoka zvese izvozvo izvo havazvioni izvozvo izvo vachingokurudzira nasina nebasa rese vatotanga tisataenda kumaelections vanhu vai
mamuka sei pastudio 7 apo vana Wande vana Blessi ini ndiri muyutsi wezanu pf akakwara kuno kwamola ndiri kukudzira mayutsi ese either ndiye zanu pf either ndiye mdc alliance handei tinovhotera Nelson Chamisa Dr. Nero nokuti tatambudzika madhara anotinyepera achida kuguta oga vanouya votishandisa votende munorova vanhu votihoresa maheu ivo vachitora mari dzakawanda aiwa ngatipepukei mayutsi kana tichida kushanda mafomu 4 mafomu 3 kana tichida kushanda munhu wose handei tinovhotera Dr. Nero nyika ishanduke madhara zororai 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 ipai vamwe mukana tarirai vana Simon Kamono vafira vachingodya mari isinodya mari rini mayuti ose ezano shandukai mwoyo ngwarai handei pana Chamisa ikaenderere mberi kutongosapota musangano unonyepa kwete ndini hangu pamola ndinotenda
mangwanani mangwanani kustudio 7 vanemukoma Jonga naBlessing Zulu nese vari kustudio 7 isiyo tizizva kwase muZimbabwe tatambudzwa nemusangano wa Emerson Mnangagwa wezanu pf vana mugwadi vanoswera vachitaura zvisina maturo handifungi kuti kana matare emusha ina anodaidzwa murume uyo hago unogara kuna vamweni wedzinza rake ndinodaira vanoti tifanira kutochema nayo iyo dai zano yatitirawo masiriasi nezvairi kuita vanofungidzira zvaizvi zvavari kuita kumbunyikidza vanhu zvavakaita munarambula wayo kuti vanhu vanoto vachikanda munhu mumotikari yavo masikati machena mangwana ofuma vachizviramba vanofunga kuti vanhu vezimbabwe takaputsa ndapota zvangu tatichikuzivisire kuti mwari ndo munhu wese ndini afunani chikonazo pazimbabwe panapa
ndasikera sei studio 7 hamaina kuti aisikumbirawo ndini mune mukana wachenyeme ikoko kuti mudambe muchitibvunzira vanenge vezana ava kuti izvo vachiona vhidhiyo iyo aya mugwadawo vanoramba vachitikudii ozapa vati havasati vazvinzwa saka tofunga kuti pamwe pa2 days vanenge vazvinzwa pavotonzwawo mhinduro yavo kuti vanotikudii vatibvunzira unawo achinyamasa ndovana mumwe vanu vembotaura kuti iri stage manager saka takumboona kuti tiipapa vachapindira kuti kudii pane humbowo vhidhiyo saka daira kukumbira umoti kuramba muchitibvunzirawo dzingavo totikwanisa kuvabvunza kuti tinzwe kuti vanobvunzira vachiti kudii
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jane Psaki vanoti South Africa yakaramba rubatsiro rwemishonga yenhomba yeCovid-19 yavakanga yachida kupiwa neAmerica, vachiti America yakamirira kubatsira South Africa pose painenge ichida rubatsiro. Izvi zvinobuda panguva imwe nemashoko aziviswa nehurumende yeNetherlands anoti bazi rayo rezveutano reNational Institute for Public Health rakawana muNetherlands utachiwana hweOmicron mazuva matatu South Africa isati yazivisa nezvemhando iyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoshora nhano yakatorwa nenyika zhinji kusanganisira America yekurambidza vafambi kana ndege dzekuSouth Africa nenyika dzakaitenderedza kupinda muAmerica, vachiti South Africa inofanirwa kurumbidzwa kuti yakakurumidza kuzivisa pasi pose pamusoro pechirwere ichi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga zvekare tikavabvunza kuti sachiremba vanowirirana here nezvekuvharwa kwemabhodha nekurambidza kufamba kwevanhu kwakaziviswa neAmerica nedzimwe nyika.
Sandinga taura Mr. Wande, I know kuti Omicron yakonzeresa yatingati iyo panic pasi rese, asi sezvamanzwa kana sezvamakanzwa Biden vachitaura kuti this is a variant iri of concern, not kuti inofanira kukonzera panic. Kana tiri kutarisa zvataurwa navaRamaphosa, I think chavari kutaura ivo ndechekuti ngatisangoita knee-jerk reaction kuti hapaita a new variant, saka it means we do ABCD like kumatravel bans.
Kurambidza vanhu kufamba kana kuti matravel bans aya anobatsirawo here panyaya yechirwere ichi, Dr. Ranga?
Matravel bans haasi sustainable long term, but for the short term anobatsirawo in terms of kuti okay problem kana kuti epicenter ye variant iri papi, and right now my assumptions ndeye kuti epicenter ye Omicron ari Southern Africa, and that's what's making these other countries say that is stop a travel between us and the epicenter. And this has happened not just ne Omicron, it has happened ne Delta inonzi yakatangira ku India, kozoitawo ma problems mamwe aiwanikwa kuna na Europe ku Britain, vaingoita ma same measures. Asi pandinobvumirana na Ramaphosa ndepekuti ma travel bans cannot be a long term solution.
Saka Dr. Ranga, chimwe chingaitwa mukubatwa kwenyaya ichi?
I think tinofanira kufunga more creatively, like zvatagara tiri kuita kuti vanhu vese ngavabayiwe nhomba nekukurumidza pasi rese. Chechipiri, kana vaya vanenge vari kutravela between ma you know any international travel ngavateswe for COVID vasati vakwira dzindege, and kuti ma measures aya atagara tichikurudzira ngaaitwe everywhere including mudzindege. Saka ipapo ndinobvumirana navo. I don't think this is kind of victimizing Southern Africa, because as you know vana Israel vatoti ivo hatisi kubvumidza vanhu pasi rese kupinda muIsrael. Saka I don't think it's just targeted towards Southern Africa. That's how it appears right now, but I think it's just a matter yekuti ndo epicenter yaidentifywa so far.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.